Kano ndi Bernard Ndabambi mwana wa Ndabambi kwa kichana mwere kwa di akakura chosa asi baba wangu wana kichana kile mwere akakura chosa ya baba wangu yoyo asi kurisi nondi ni mkumana mjiki mpenyu kwa baba wa kichana kiri mwa watunga mirizi wano miriza la chairi wali mwoganizia inondi United Truck Drivers Association yaka register ku South Africa kuri kudabezi kuti panga ngoita voice kuti vanhu vanonzikwa vataurewo kuti vaosa vanhu kunyange usina bepa asi munhu munhu kaupenyu upenyu saka takaona zvakaita saizvo uye tinotenda hurumende iyo yakaguma kuzvirejekta
chii chakakusundai kuti munge uchienda kusouth africa
ndakaenda kusouth africa ndaona kuti zvinhu zvayo zviri kunetsa panhau dzemari simba remari simba rekutenga kwayo rakanga richingatombo zvitakatomboitisa saka ndakasarudza kuti regedzai mwezese ndiende kusouth africa ndimbonozama ndakatanga ndatomboenda kumozambique ndoona kuti kumozambique ndichaita dambudziko reriro muchauro aya portuguese hainginetsa kataaaendendeku ndogona kunzwa chisuduko eya chindevere ndinochinzwawo nechirungu ndogona kuchitaura ndokuenda kwandakaita
iyi basa ripi ramuri kuita iye zvino muri kusouth africa ikoko
kusouth africa ndakasvika ndichityaira ndakambotanga ndamboona kusecurity sandavaziva kuti ndosvaka kuti maketa basa ndichinda kupi kumwe kwacho ndainosvika ndichibvunzwa kunzi nemeba rakati rakati ndaikonwa kudaira mashi ndakambowana pane imwe kambani handichataurisa rasha ndikatestwa chose ndikagona mota chose dispatch zvanzi nendiagona ichindanoona bosi mukatsvuku sotaiaujairakutoi ndakona kutaura nevarungu vachipinda ndiwo vari vachena pachavo vari dze zvinhu saka vanobvunzwa mbvunzo paya zvanzi havanzi ndiwagona kati hongu kwakuchinzi kwanzi une pdp here ndakakona kushaura ndichii chocho ndikati what is that akati yeko nino pdp ndikati handisi vakanzi ko what about traffic regis ikati chii chocho I don't even know bos I want to be honest I don't know what you're talking about akati na then you have to go ndakatanga waya nezvinhu zvozvitu zvendokwa basi unfortunately but unsad because wagona mota chaizvo so ndirimuchairi ndirimuchairi
ndo basa ramanga muchiita here muri kumusha vandabambi
kumusha ndaangoshanda mabasa akasiyana siyana akawanda wanda ekutungamira mumabasa umu kugadzira chimakanika kuweredha weredha nezvimwe zvakadaroda zvaangorisiyana siyana asi muchidimbu ya ndakaita zvakasiyana siyana
matambudziko apa amuri kusangana nawo mukugara kwamakaita kusouth africa uye mubasa renyu
zvinonetsa pakushanda uri kunyika yehopotere seni muzvizva kwangu zvekuti mari paunosvika hauzive kuti pei inotambirwa imari havazokupai mari dzakaita dzesedzo nedzimwe nguva asi wose zvavo makambani asiuza zvandakasangana nazvo ini wopuwa mari inenge yakasiyana neumwewo munomu zvinotevera zvimwe zvaina ndezvekuti pamabreakdown ukaitawo breakdown paya paunenge waitira breakdown dzimwe nguva zvoenda nekuti murungu wako anokasira kukuatenda here kana kuti anononoka nzira dzaunenge uri dzarina idzozo dzinenge dziri dzipi senge kukzn unozva kuti haazvii zvokuti vaa murungu amboita zvekunonoka kuti ndozouya ipapapo anofanira kukasira nekuti ingorifikisesi you can be attacked at any time kozotiwo zvimwe zvacho ndizvo zvokuti munhu wega wega chero wasangana nemurodi anokwanisa kungokubvunza zvaanoda saka anytime mazuva ako anodamburwa anytime iwe unogona kufuatwa anytime mota dzaitosva
ndezvipiwo zvamungati izvi zvakandinakira izvi kubva kuenda kwandakaita kunogara kusouth africa
pasouth africa paya kuuya kuyauku ndakadzidza zvakawanda kuti industry inofamba so zvimwe zvidzidzo ndakatorawo ndikadzidzawo transport management zvimwe zvakadaro ndikazviona kuti ha zvinhu zvinoita izvi shipping and forwarding ndikazvishaukuna ndikazviona ndikatombotora zvimakozi zvidikidiki ndaona zvinoita izvi zvemaforklift operator zvinondaa ndagara nyimbooparata zvangu mai mabuzoza so ya ndakaona kudzidza zvakawanda ndikaona kuti industry chaiko chaiko kune zvinhu zvakawanda zvokudzidza fanenge screpu inobva yatasanurwa ndokuitwa yapo mishini ichiprocesa vanhu vachiva vachirarama vachinhonga pasi hakuna chinorasa chimwe yandakazoona pano ndechekuti south africa uku kune maorganization anobatsira vanhu zvokuti vanenge vasina mapasipoti mapemits vasina kwavanoshanda vane chinzvimbo chavo kusouth africa yese chavanoziva kuti apa tikaenda tinoona chii zvekudya musi wakati tikaenda panoona zvokudya musi wakati vane chinzvimbo chavo tokadaro ndakaona mibhedha nezvimwe zvinhu zvitsva chaizvo zvokudya zvinotobikwa patsva nepekurara panotopuwa kumachechi nezvimwe zvakadaro ndakashamisikawo chose ndikuona kuti sevhisi iyi yakakosha i izvo zvakandifadza zvakandifadza chaiko kuona kuti aiwa akufanika kurongeka handizivi kuti mari inenge ichibva kupi ndonga madhona organizationsi igovernment woka in partnership negovernment or something but just that izvo zvakandifadza zvakandifadzawo chose
tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachitaura kuti vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana kumusha atingati maproject. Imiwo mune zvirongwa zvamuri kuitawo here kumusha?
Ndine shungu yekuti ndiinveste kumusha. Ndoshungu yandinayo. Ndiri kuzama kuti atafainda kuti kuona zvakanaka naka kuti mumusha unei zvinobuda ndezvipi zvinoita ndezvipi zvakaoma nezvakareruka ndezvipi zvinga takadaro.